This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 27, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kukarikarira kuti vatsvangirai vanogona kunge varipo kana vachinge vafamba zvakanaka kubva kuSouth Africa, but ndoda kuti ndivimbise vateereri vedu nemamembers yedu kuti mutungamiri wedu anaya zvakanaka chaizvo.
Bato reMDCT roratidzira mangwana muBulawayo richiti hurumende yeZANU-PF yatadza kutonga. Vano gumi nevashanu vanoshaya munjodzi yemumugwagwa wechitungwiza wedza. Pfuma yevaimbo wemutungamiri weSouth Africa mushakabvuva Nelson Mandela yagovewa nhasi, asi mudzimai wavo wechipiri amai Winnie Madikizela Mandela vasina kana kobiri ravawana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti rinotarisira kuti zvakafamba zvakanaka, mutungamiri waro vaMogen Tsvangirai ava vanga vari muchipatara vanogona kuuya kuzobatana nevatsigiri vavo mukuratidzira kuri kuitwa muBulawayo mangwana. Nhasi bato iri ranga richifamba nedzimotokari richikurudzira veruzhinji kuti vapinde mukuratidzira uku kwakanangana nekushora uori muhurumende uye nyaya yeupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora.
Gadziro yedu yekuratidzira kuBulawayo iri kufamba zvakanaka zvikuru. Tiri kuratidzira tichitsutsumwa nenyaya ye15 billion yakabiwa nehurumende uyezve nekushayiwa kwamabasa pamwe chete neurombo hwapinda muZimbabwe. Saka pari zvino tiri kutenderera muno muBulawayo tichivimbisa vanhu kuti demonstration inenge iripo, asi tiri kutaurira zvevanhu kuti hatisi kumanikidza munhu kuya kudemonstration. Saka hatisi kuvharisa mashops, hatisi kutora mabhazi ezvikoro, hatisi kumanikidzira vanhu kuti vaye kudemonstration. Tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ari kutambudzika nezviri kuitwa nechihurumende ichi ngaauye kudemonstration. Saka ndiri kuona kuti panenge paine huwandu chaizvo hwevanhu vachauya kudemonstration iyoyo. Mashoko abva kuna president wedu vatsvangirai ndeyekuti demonstration iyi inofanira kuva mucherechedzo wekuti bato rakasimba sei uyezve kuti vanhu vedu vari kutsutsumwa vakawanda sei. Munhu umwe neumwe anenge akapfeka nguo dzemusangano wedu dzered.
Kana muchiti nhasi mambotenderera muchitsvaga vanhu, muri kuita sei chaizvo?
Zvatinenge tichiita tinoita inonzi car rally, kutenderera nedzimota mumarocation eBulawayo. Nokuti demonstration iyi ndeyevanhu veprovince imwe chete yeBulawayo, haisi yenyika yese seyatakaona marimwe zuro iyi yanga ichibva mabhazi kuna Natande kuna nani vachiuya muHarare. Idemonstration yeprovince imwe chete. Saka tinotenderera tichiudza vanhu kuti demonstration iriko, nokuti vamwe vemamwe mapato vari kufamba vachiudza vanhu vedu kuti demonstration hakuchina. Saka zvatiri kuita izvi kungovimbisa vanhu chete kuti demonstration iyoyo inenge iriko mangwana.
Vatsvangirai vanenge varipo here kana kuti vachiri kunaya zvavo?
Tiri kukarikarira kuti vatsvangirai vanogona kunge varipo kana vachinge vafamba zvakanaka kubva kuSouth Africa, but ndoda kuti ndivimbise vateereri vedu nemamembers yedu kuti mutungamiri wedu anaya zvakanaka chaizvo, uyezve aredi kushanda Saka njo good news kune vanhu MTC kuti president wenu vava nane chope zvekutoti vakukwanisa kuuya kudemonstration. Saka tichaona kuti vachakwanisa kufamba here kuuya ikoko kubva kunyika yeSouth Africa.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vachitaura parunhare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu gumi nevashanu vakashaya munjodzi yemumugwagwa Manheru aneZuro pedyo neKandava Secondary School pedyo neDema munzira yechitungwiza Hwedza. Izvi zvakatevera kuroverana kwerori yainge yakatakura fodya nekombi yaienda kuHwedza. Rori iyi inonzi yakaputika vhiri ndokubondirana nekombi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cheryl Charamba vatenda kuti njodzi iyi yakaitika, asi vati vakwanisa kuziva vanhu vana chete uye vari kuedza kuzivisa hama dzepedyo. Asi vati vamwe vanhu gumi nemumwe vanga vasina magwaro kana kuti maidentity cards zvekuti kuvaziva kuri kunetsa. Senior Assistant Commissioner Charamba vakurudzira vanhu kuti vaende kuchipatara chechitungwiza kana vaine hama dzavo dzavasiri kuziva kuti dziripi. Vanhu vatanhatu vanonzi vakakuwarawo munjodzi iyi. Mapurisa ekuDema ndo vanonzi vari kuferefeta nyaya iyi. Sachigaro weBoard reNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ Valeri Mavhima pamwe neutungamiri wekambani iyi vanonzi neZuro vakasangana nevamiriri vevashandi vachikumbira kuti vashandi vari pakuramwa mabasa vadzoke kubasa kambani ichitsvaga nzira dzekuunganidza mari dzavo. Asi mutungamiri werimwe sangano revashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union vakamurai mwoyo vanoti hapana chakabuda musangano uyu sezvo vashandi vari kuti vatange vabhadharwa mari dzavo kuitira kuti vakwanise kuwana chekufambisa kuenda kumabasa. Zvinonzi pane mwedzi inodarika gumi nemishano vashandi vasati vawana mari dzavo dzemihoro. Vamoyo vanoti vashandi vari kuda zvikuru kuti vange vari pamabasa avo asi havana chekufambisa. Svondo rapera NRZ yakapa vashandi vari kuramwa mabasa ava maawa makumi maviri nemana ekuti vange vadzokera pamabasa kukundikana kwavo vaizotorerwa matano. Asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana mushandi atamiswa basa kana kutorerwawo matano. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Hatina kuita musangano nebhodhi pesei. Takaita musangano nabhodhi chairman nemanagement. Nyaya iyi ndiyo yoka inongoripo nyaya yavashandi vari kuti havachina mari yekudzokera kubasa. Saka bhodhi chairman waiti izvo endai munokumbira vashandi vadzokere kubasa.
Saka vashandi mavasvitsa here shoko rakabva kuna chairman iri?
Iwo chairman vanoziva zvofanira kuitwa. Zvandi vanofanira kungobhadhara kuti vanhu vadzokere kubasa here chete.
Vane zvavakapawo here zviri kutadzisa kambani yavo kuti inge ichibhadhara vashandi sezvamuri kutaura izvi?
Chairman havana chavakati promisa. Vangotiudza maprograms egovernment okuti government iri kuzama chikwereti cheZisco Steel, iri kuzama kuti tisenge chibage vagotipa mari. Ipedi kuri kunzi tofanira kudya chatarova.
Saka mushure memusangano uyu danho rekuramwa mabasa kwevashandi rakamira papi?
Iko zvino hatina tatingataura kuzozi reyezi iyo pachayo haisati yatiudza kuti kune vashandi vasiri kubasa kuti kune vashandi vari kuenda mberi nestrike. Takumira kuudza kureyezi because ndo vanhu makarejista.
Saka muri kuti here hamuna ruzivo rwekuti vashandi vari kuramwa mabasa vangani vari kuenda kubasa vangani?
Ipapapo kandemidzeita kutaura zvoruda kana tikange tadopuwa mastatistics nevanhu vanhu makarejista. Nokuti isisu tiko ofisi ka ofisi yedu iri kuBulawayo kuti tizive kuti gweri kuna vanhu vangani vari kuramwa basa kwarire kuna vanhu vangani tingazotaura zvinhu zvisiri izvi.
Asi kuramwa mabasa kuchiri kuenderera hako mberi kune vamwe vachiri kuramwa mabasa.
Kandemiri kuti chiti vanhu vari kuramwa mabasa chaiko chaiko vanhu vari kuti tina kudzokera kubasa like yesterday. Asi chokuindisa kubasa ndo chatisina.
Tinonzwa kuti nyaya iyi iri kumatare dzimhosva. Muri kutarisira kuti ichapinda rini kudare?
Nyaya yakatopinda kudare. Saka judge wakati wanoda kuti ma lawyers ese wakakamirira vashandi nevakamirira kambani vaunze zvinyorwa zvavo.
Saka zvinyorwa izvi zvanga zvichidiwa zviri zvariini?
Deadline yezvinyorwa ndinhasi musi wa 27.
Avanga vari vakamurai mwoyo vanove mutungamiri weZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vari parunare kuvulawayo neStudio 7. Taedza kubata mutauriro weNRZ vafanirwa masikati kuti tinzwe divi rekambani yavo panyaya iyi, asi vati vanga vasati vapirwa nezvakabuda mumusangano uyu sezvo vasina kupindawo mumusangano.
Vateereri, mave kukwanisa kuona chirongwa chamunofarira cheLive Talk paFacebook yedu yeShona Chirungu neNdebele tichitefenyura live streaming.
Musakanganwe kutarisa nenguva dza 8:30 p.m. kusvika na 9:30 manheru emuvhuro kusvika chishanu. Kana tichitefenyura munokwanisa kupa pfungwa dzenyu makaenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona.
Musakanganwe kubaya like paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvino zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kuvagari vekuChingwezi avo vanoti vanzwa nekugara vakatakura mitundu sezvo vachiramba vachingotamiswa asi vasina mari yemuripo yavari kupiwa sezvakavimbiswa nehurumende. Hurumende inoda mari inosvika mamiriyoni zviuru zvinomwe zvemadhora yekupa vagari ava mari yemuripo. Vagari ava vakabviswa kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kumasvingo. Asi hurumende aina muhurumende hamuna kumira zvakanaka uye kuwirirana kuti voendeswa kupi. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai mahofa vakaenda kunzvimbo iyi svondo rapera vachiti vave kuda kutamisa vamwe vemhuri dzinodarika zviuru zvitatu. Asi vagari vanoti vari kunetsekana nezviri kuitika. Uyewo kuti hurumende iri kuramba ichishandura ruvara serwaivhi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Pari zvino Misi Zulu kuChingwizi kwakamira shoma. Imahofa vakauya neThursday ndokubva vaita musangano nesu vagari vachitivo vanhu takuchigara permanently, but zvakuitika ndezvekuti vanhu vakubviswa kuma 1 hectares vachiswa kuma 4 hectares kunova kusection C, D neE, vamwe vachiendeswa kumasangula. Chinova chinhu chakaita kuti vamwe vanhu vasungwe vari kusevha ma 5 years iye zvino. Vanhu isu tairamba kuenda kuma 1 hectare. Hurumende ikatimanikidza kuenda kuma 1 hekta kusvika vasunga vamwe vedu vari kusevha. Iye zvino vakuchiuyeva chiti chiendai kusection C, D neE nekumasangura. Zvoreva kuti vanga vasina foresight isu sevagari semavictims etokwe mukosi tatine foresight yekuti ivo vanga vatitaurira minista Madi vanga vataura vachiti tinofanira kuti tiende kumadiridziro. Matikala kuno takuona takumanikidzwa kuenda kuma 1 hekta zvinoratidza kumbunyikidza kodzero dzedu muchizuru. Saka iye zvino zvikonzero zvinoita kuti tione relocation yakuitwa iye zvino havamwe veda vasati vapiwa mari, ende vari kunzi havasi kutora vanhu vese kuma 1 hekta. Vamwe vacho vari kusara vari kunzi vakadevelopa, ende iye zvino vamwe vakavaka nemari dzavanga vawana. The little resource that we get ndozvatakukunzitichibva kuti tiende kundovaka. Takundovaka nei? Dzimwei tembere, dzimwei harahwa dzisingakwanisi kuti dziwane mari yokundovakazve. Takundovaka nei? Unoona kuti kungombunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muchizuru.
Saka ivo mai mahofa vakati kudii nenyaya yemari yemuripo?
Mari yemuripo haina kutombotaurwa nezvayo. Ndinoziva zvandaitaura ini ndisingogara ndichitaura ndichiti hurumende yedu inochinja magoalpost paevery game. Zvemari yemuripo haina kumbotaurwa. Chavakangotaura chete ndechokungoti vanhu takuzogara takutama. Zvemuripo izvo hatipihwi mikana yokuti tizvitaure.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaMilton Shumba vachitaura parunare kuChingwizi naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo amai mahofa kuti tinzwe divi rehurumende.
Vagari tarisa patsva taifambira izvozvo nechina chavari kutaura vamwe vanobuda vachienda kuna vamwe mafarms amwe about 1000 vari kusaramo vakawana minda imomo ndomagarisiro atiri kuvaita vaakuzobatsirwa nemvura itokwemukosira akupera kuvakwa.
Saka pane mamwe mapurazi matsva here amakawana?
Mapurazi akagara aripo remukiligwi nelundi nemasangula atavangovagarisira ivavo vanga vasingapindi vakamirira vanhu vechingizi vanga vakadesiwa nedhokwemukosi dam vaanga achingovapo anga ari vakani.
Ko, nyaya yekuvapa muripo, nekuti vamwe vacho vanenge vaakugunun'una kuti tanyanya kutama-tama tashandisa mari yakawanda yekuti tinge tichivaka hatisisina mari, vamwe vari kuti vanga vasati vapuwa mari nehurumende yemuripo.
Vamwe vasati about 50% vavo vasati vapuwa macompensation. Government is trying also by all means to get compensation for the balance of 50%. And that's what we are working on. Kuti vachibvira vawane chokunobatsirika aicho kwavanoenda kunotsvanga basa.
Saka mungati mari iri kudiwa
mamiri akaita nyika yedu nyika yedu mazuva ano nenzara iriko chamvura kwatakaita we are fighting so many yaenzara the same people in the rest of the country yaye kutsvagira compensation yavo.
Saka mungati imari yamuri kuda yecompensation kana kuti yemuripo mai maofa?
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shuva Emahofa vachitaura parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pfuma yevaimbo vemutungamiri weSouth Africa Mushakabvu vaNelson Mandela yagovewa nhasi mushure memakore matatu zvichitevera kushaya kwavo. Vanhu vapiwa macheki avo nhasi achibva pamari inoita mamiriyoni matatu emadhora akasiyiwa navaMandela. Vawana mari vanosanganisira aimbove mutyairi wavaMandela, mushandi wemugadheni uye mushandi wemumba yavaMandela. VaMandela vakasiyirawo mari kumudzimai wavo amai Graca Machel, vana vavo pamwe nevazukuru vavo kunyange hazvo vamwe vakuru vakuru vevanhu ava vanga vasiri pachiitiko chanhasi. Vanga vakachengeta pfuma yavaMandela vaDikang Mosenek varamba mashoko ekuti pfuma yavaMandela yanga ichikonzera mutauro sekubuda kwanga kuchiita mashoko mumapepa nhau. Asi vaMandela havana kusiyira kana peni zvaro kumudzimai wavo wechipiri Winnie Madikizela Mandela. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Johnny. Nasi tine hurukuro namukoma Henry Muungani. Wakadi hako Henry?
Ndinosimba makadini weChioneso.
Tinofara. Tiudze basa ramuri kuita. Ku Center of Youth Empowerment and Development Trust.
Boka iro ringe richitangwa tanga chiri chekuti tisimudzire vechipiri kuti nzira avo rinzvise pane zvavanenge vachiita. Taikurudzira vechipiri kuti vange vachikwanisa kuzvimiririra nekukwanisa kugarisana zvakanaka munharaunda dzavari kugara. Izvozvo vechidiki vakatanga kuita masangano yakasiyana-siyana ekukurudzira runyararo mukati menharaunda yemakonde.
Matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi?
Ndeyekuti dzimweni dzenguri utungamiriri hahuzi kutinzwisisa zvatiri kuda kuita. Tiri kuda kusimudzira community yedu. Vanofungidzira kuti sei chidiki tiri kuda kuvatorera masimba, asi zvisiri izvo. Tiri kuti sei chidiki tinokwanisa kusimudzira nharaunda yatinogara mairi. Neumwe dambudziko, hatina homwe yakakwana inokwanisa kuti tikwanise kusvika kune mumwe nemumwe wechidiki.
Mungade kuti hurumende ikubatsire sei?
Tanga tichida sevechidiki kuti hurumende itange yatibatsira kuti pagadzirwe mapolicies ekuti pasaramba pachiita matambudziko ekuti vechidiki vakatanga zvavanenge vatanga. Pane vana vamwe vanouya vachiti aiwa kuti zviitikei madii kutanga mambotipawo mbichana.
Munoda kuudza vechidiki kuti?
Kuti sere chidiki ngatibatsanei. Batsana toita chinhu chimwe chete.
Maita ine kuenesu mukoma Henry?
Aiwa tinotenda.
Tinotenda. Aiwa vaterere, nguva ndoyaita shoma. Ini ndini Chioniso Jani.
Vanhukadzi munyika dzakawanda dzemuAfrica vanonzi vari kuramba vachisaririra mukupinda mune zvematongerwo enyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Chipangamazano munyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye vachishanda neAfrican Union Commission muzvare Tinashe Bridget Mutsonziwa vanoti vanhukadzi ava vanofanirwa kubatana uye vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika ndokuti vagone kukwira vachikurwira kodzero dzavo vaine simba. Muzvare Mutsonziwa ndemumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vakananga kuAmerica mwedzi unouya. Ngatinzwei vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Andiri kufara zvikurusa nemukana wacho nekuti manzwira andakaita pane vakawanda vanhu vanga vakaapplya kuti vange vachiwana mukana iwowo. Saka kunge ndakasarudzwa kupa mevanhu vakawanda kudaro ndofara zvose.
Uri kuona kunge ichakubatsira sei Mandela Washington Fellowship?
Ichandibatsira pakuti tichasangana vechidiki vakawanda vanobva kunyika dzose dzemuAfrica. Inini zvandinoita ndezvekukurudzira vakadzi kuti vapinde mune zvematongerwo enyika. Saka ndinoda kunzwawo kune vamwe munyika zvavo kuti vari kumbozvifambisa sei ndeapi matambudziko ari kusangana nevakadzi kuti vange vachipinda mumatongerwo enyika. Nekuti vakadzi vacho varimo dzimwe nguva havakwanise kunyatso kutaura matambudziko ari kusangana nevamwe vakadzi uye kuadresa maissues ane zvekuita nebumbiro remutemo maererano nevakadzi.
Ndezvipi zvimhingamupini zvaungati vanhukadzi vari kusangana nazvo zvinopa kuti vasapinde mune zvematongero enyika neuwandu?
Chekutanga ndingatoti kubva kwakusarudzwa. Uri mukadzi kusarudzwa munyaya dzematongerwo enyika kuti unge uchimiririra constituency pachezvaro pakaoma. Nekuti number one chekutanga mari yacho inodikanwa kuti munhu utotanga zvekukampena zvezva uchienda kune vanhu kunzwisisa zvebumbiro remutemo nekunyatsotsanangura nekunzwisisa kuti zvinomborevei kana tichiti quota system, zvinomborevei kana tichiti munhu wese ane maraitsi ekunge achiwana kudya, achiwana dzidzo, achiwana help yakakwana. Sevanhukadzi zvinorevei kana uchinzwa kuti vakadzi vopo vakawanda vari kufa vachibara. Izvinhu zvese izvozvo zvinhu zvinokwanisa kuadreswa, zvinhu zvinokwanisa kutaurwa nevakadzi vanenge vari muparamende. Maissues avari kumbonyatsotaura ari kutageta ani, vakamirira ani vakadzi?
Muzvare Tinashe Bridget Mutsonziwa ndemumwe wevechidiki vari kuuya kuAmerica mwedzi unouya pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship uye chipangamazano munyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi vachishanda kuAfrican Union. Vanga vachitaura parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa pachena pamire hurumende yeAmerica. Bazi rezvemari muAmerica reUS Treasury Department ratemera zvirango mutauriri wedare reparamende reLibya varizve mutungamiri wedare iri vaAguila Sale Issa. VaIssa vatemerwa zvirango nenyaya yekuvhiringidza urongwa hwekuunza runyararo munyika iyi. Izvi zvave kureva kuti midziyo yose yavaIssa inenge iri munyika dzinodyidzana neAmerica inenge yotorwa uye vanhu vemuAmerica vanenge vasingachatenderwe kudyidzana navo. Mutevedzeri wemukuru mubazi rezveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Smith vanoti vaIssa vari kuvhiringidza urongwa hwekubatanidza nyika yeLibya. Asi vati hurumende yeAmerica icharamba ichibatsira hurumende yemubatanidzwa muLibya kuti nyika iyi ive neremangwana rakanaka. Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muLibya. Munhau dzemitambo. Nzira dzose muHarare mangwana dzichange dzakananga kuRufaro Stadium kumutambo wehondo yeZimbabwe yekutanga gore rino. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo wangu wakamirirwa nevatsigiri vezvikwata zvine mukurumbira muZimbabwe zveDynamos neHighlanders wasvika zvekuti mangwana nhandare yeRufaro Stadium iri kutarisirwa kuti ichange yakazara kuti tashu veruzhinji vaida kuona kuti mutambo uyu uchapera sei. Mutambo uyu wauya panguva iyo zvikwata izvi zviri kufamba nzendo dzakasiyana, Dynamos ichitambura zvikuru apo Highlanders iri kumusorosoro mumakwikwi kaSolaga Premier Soccer League iwaya. Pari zvino Highlanders iri pachinhanho chechitatu nemapoints 14, ukowo Dynamos iri pachinzvimbo che12 nemapoints masere chete kubva kumitambo minomwe. Pamusoro pezvo, Dynamos yakatodzinga kare murairidzi wayo wekunze kwenyika vaPaulo George Silva wekuPortugal vachipa Lloyd Mutasa basa. Asi Mutasa wacho ari panguva yakaoma sezvo vatsigiri vechikwata ichi vasiri kutarisira chimwe chinhu kunze kwemukombe sezviri kutaurwa navaEmmanuel Machinya avo vari kubikira mimhanzi yekupemberedza dhimbare.
The coach basa rake nderekuti Dynamos itore championship. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Mumwe muteveri wenhabvu vaPatrick Musarurwa vanoti mamiriro aya ndiwo achaita kuti mutambo uyu unakidze sezvo pasina chikwata chiruda kukundwa.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iruda kukundwa.
Highlanders haisati yakunda Dynamos mutambo weleague kubvira muna 2006, asi chikwata ichi chiri kubvira moto. Vatambi vakaita saNox Mutizwa, Bruce Kangwa, Simon Mnawa, Ralph Matema naOnest Moyo vachibhebha zvokuti kune vakawanda vari kuti iko zvino Dynamos inorara muleague. Muteveri wechikwata ichi vaRichard Makusha vanoti zvakaitika gore rapera apo Dynamos yakarohwa kaviri mumitambo yemikombe zvichadzokororwa vachiwedzera ivo kuti mumusha medhimbare pari zvino muri kundengendeka izvo zviri kurovesa chikwata ichi.
Changu uri mutambo wakaoma, asi ndiwa yasiiti ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left last time, because kukembu kwavo ndiri kuona kuine stability, but kuti mbare uku kunenge kune tunyanya turi kungobudabuda, saka ndoti bhora kuHighlanders.
Asi Dynamos inozivikanwa zvikuru nekumuka chibhebhenenga apo inotamba nezvikwata zvine mukurumbira panguva iyo vanenge vasiri kutamba zvakanaka. Dynamos haina kutenga vatambi vatsva vakawanda gore rino zvekuti iri kutarisira ivavo vemazuva ese vakaita saOcean Mushure, Rodrick Mutuma, Farai Mpasiri, Masimba Mambare naElisha Muroiwa kuti varove Highlanders nekubva pachinhano chavari pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nezvekuratidzira kweMDCT muguta reUlawo yeMangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDCT roratidzira mangwana uLawayo richiti hurumende yeZANU-PF yatadza kutonga. Vanhu 15 vanoshaya munjodzi yemumugwagwa wechitungwiza wedza. Pfuma yevaimbo vemutungamiri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela yagoverwa nhasi, asi mudzimai wavo wechipiri amai Winnie Madikizela Mandela vasina kana peni rawawana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndekusiyai mina Chris Gande.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, May 27th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande. Here are our top stories this evening. The MDCT says its public protest is designed to bring democracy in Zimbabwe.
This is a march against poverty and corruption and against this endemic and debilitating poverty to which the Zimbabwean people have been consigned by this government.
The Voice contestant Brian Nira goes to Zimbabwe to stage a free show.
I'm going to be singing songs from my album, and I'm going to be just speaking to the young people. It's awesome. It's called the Equipped Young Adults Conference.
And striking workers of the National Railways of Zimbabwe continue with their industrial action.
The chairman was requesting that we persuade employees to go back to work regardless of their situation, to generate money for the railways so that we will get paid.
All these stories and much more coming up. Stay tuned. All is set for the MDCT's Bulawayo Provincial Protest March tomorrow against poverty, joblessness, corruption, misgovernance, and human rights abuses. The MDC T. Vice President Tokozani Kupe will give a keynote address. The MDCT recently held what it described as a peaceful public protest in Harare, which attracted thousands of supporters and members of the public. President Mugabe's ZANU-PF party this week held its own public march to show support for the 92-year-old leader whose party is riddled with factionalism. MDCT's Organizing Secretary Douglas Mwonzora tells Studio 7's Blessing Zulu his party is ready for the public protest.
This is a voluntary march. We are not going to force anyone to shut their shops or to divert their combis to go to the march. This is a march against poverty and corruption and against this endemic and debilitating poverty to which the Zimbabwean people have been consigned by this government. It is a march against corruption, against the theft of the $15 billion by state agents and their criminal associates. So it is a righteous march. We urge everyone to come in peace, wearing their party regalia as a show of their displeasure against this government. It is not a violent march. We are not going to allow anybody to harass anyone, to beat up anyone, or to loot any shop. We know that the ZANU-PF people have sent Grace Mugabe there to do an activity as a way of trying to intimidate the people of Bulawayo. We shall never be intimidated by that.
Do you expect Mr. Tsvangirai to be part of this march tomorrow?
Oh, yes, of course. Why not? He will probably be there if he gets a connecting flight there. The good news to our people is that our president has recovered very, very well.
That was Douglas Mwonzora, MDCT Organizing Secretary, speaking with Studio 7's Blessing Zulu. Political analyst Dr. Nkululeko Sibanda of Huddersfield University tells Studio 7's Gibbs Dube the MDCT needs to prove that it's more popular than President Robert Mugabe's ZANU-PF party.
It is an opportune moment to take away the sort of sense that the ZANU-PF march had given, which is that Mugabe has a lot of support. I think it has always been a huge concern within the MDC itself and within the democratic forces, those who hoped that President Mugabe would relinquish power to a more democratic government, that the march by ZANU-PF may in effect be consolidating Mugabe as a much larger crowd puller than anybody else in the opposition. As a result of that, therefore, it is likely to be concerning if the march by the MDC does not manage to overshadow or outmaneuver the march by ZANU-PF, because then that would give a lot more legitimacy to any claims by Mugabe that he's a much bigger crowd puller. So it would have been better, and it would be quite useful if the march by the MDC turns out to be just as big as the one by ZANU-PF, or if not big, slightly smaller, given that it's in the second city, but showing that the MDC can out-organize Mugabe.
But what can the MDC achieve from, you know, staging such a public protest?
I think that they certainly don't achieve anything other than achieving the what you would call in politics a show of force, having some what you'd call hegemonic show of popularity in the country. Because this is important if you're going to continue to tell or show the world that you are relevant in politics.
That was Nkululeko Sibanda, a political analyst based at Huddersfield University in the United Kingdom, speaking there with Studio 7's Gibbs Dube.
Studio 7 is now streaming live talk on Facebook. Be sure to catch us every day from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. for engaging discussions on important topics of the day. Share your thoughts live during the show. Our Facebook address is VOA Studio 7. That address again, VOA Studio 7. Don't forget to like us.
A TV talent show The Voice contestant Brian Nira, a US-based singer born to Zimbabwean parents, today left the USA for Zimbabwe to participate in a free concert targeting youths. Nira will participate in the concert dubbed Equip Young Adults Conference, hosted by his parents Edwell and Constance Nira's Church Hope for All Nations. Nira, a contestant on the US-based primetime show The Voice, was eliminated from the show before the top 12th round. He speaks with reporter Tatenda Gumbo about his trip to Zimbabwe.
I'm going to be singing songs from my album, and I'm going to be just speaking to the young people. It's awesome. It's called the Equip Young Adult Conference and Festival of Hope. It's sponsored by my parents' ministry, which is Hope for All Nations. And so we're really excited. And actually, the day before, I'm partnering with Celebration Center's youth group. They're doing a big concert called Live Out Loud. And so that's going to be a lot of fun as well.
And of course, you know, you're going to be speaking to the young people. I don't want to give away too much, but what are some of the things that you hope to focus on, especially on your journey that you've had recently being on The Voice?
I think my biggest thing has been, and I mean, even on a greater level, is just, you know, pursuing the dreams that are in your heart, you know, even no matter how crazy they may seem, to just always following with that thing inside of your heart that pushes you, that drives you, and never giving up no matter what the circumstance in your life is.
Of course, this is not your first trip to Zimbabwe. Tell us more about that and how you and your family are always taking trips to Zimbabwe to minister.
We have such a deep love for Zimbabwe, and it's so important for us. For me, you know, from the very first time that my parents started, you know, taking me back to Zimbabwe, you know, it just became so important for me to have the opportunity and to go and to spend time with the people of Zimbabwe and just to be inspired by them and also to have the opportunity to inspire them, you know, whether it's through singing, whether it's through speaking, my parents' conferences, or just hanging with people, just hanging out with people, you know. That's one of my favorite things.
That was Brian Nira, The Voice contestant, on the line with Studio 7's Tatenda Gumbo from Oklahoma here in the USA. The industrial action by some national railways of Zimbabwe workers is set to continue after a meeting between board chairman Larry Mavima, NRZ management, and workers' representatives failed to yield positive results. Mavima called for the meeting to try and persuade the striking workers to return to work while the parastatal looks for funds to clear the 15-month pay arrears. Zimbabwe Amalgamated Railways Workers Union President Kamrai Moyo says workers made it clear at the meeting that their members are willing to return to work, but they don't have bus fare. NRZ workers embarked on a strike at the end of March, demanding outstanding salaries back dating to 2015, but the company is struggling to raise the money. Reporter Jonga Kandemiri speaks with Moyo about the meeting.
The chairman was requesting that we persuade employees to go back to work regardless of their situation. We didn't agree on anything because the chairman had just invited us to a meeting where he had called it a consultative meeting wherein he was impressing upon members to go back to work to generate money for the railway so that we would get paid before to say what he actually said.
So are you going back to work?
That becomes a bit difficult because the issue that we are discussing is pending before the court. And it is the court that we are waiting to make the final decision. So that's what will shape the future for the organization, even for the unions as well.
When is the case expected to be heard in the courts?
What actually transpired last week, the labor court judge said the written submission should be in her office by today, Friday. So she's now going to take those written submissions and a judgment or a decision may be out next week or any time after that. We don't know when actually.
What's the future of the National Railways of Zimbabwe employees, those who have not yet returned to work?
The future can be decided by the railways. The railways actually know what these employees are demanding.
That was Zimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union President Kamurai Moyo on the phone from Bulawayo with reporter Jonga Kandemiri. We reached NRZ spokesperson Fanuel Masikati for a comment, but he said he was yet to get a briefing on the outcome of the meeting since he did not attend it. The representation of women in decision-making processes at government level remains very low in Zimbabwe and other African countries because women are still shying away from politics. That assessment from gender consultant Tinashe Bridget Mutsonziwa, who works with the African Union Commission on Women Empowerment and Political Participation. Mutsonziwa is also one of the 60 Zimbabwean youths coming to the U.S. next month under the Mandela Washington Fellowship. She tells reporter Ntungamili Nkomo she's excited about this opportunity.
I'm very happy about this opportunity, having been selected out of 5,000 people for the Mandela Washington Fellowship, because it really shows that I'm doing well in the field that I am, and they're really impressed with what I'm doing.
Tell us more about your job, Bridget, at the African Union.
As an African Union, I'm working in the Bureau of the Chairperson as a gender consultant. My main responsibilities are working towards the enhancement of women's political participation and also the economic empowerment of women in Africa.
Are you winning in your mission?
Across Africa, women are very hesitant to enter into the political circles. Number one, because they feel very intimidated by the men. Number two, there are a lot of factors that have influenced their lack of participation, like finances, access to finance, even to start a campaign. Number two, the support itself, having to mobilize people to support women. Women supporting women is actually a challenge right now in Africa in terms of getting into politics. Number three, media engagement. How does the media portray women, especially in the politics? You know, all those sectors, they've really influenced the participation of women in politics and also the legislature itself in different countries in Africa. Most of them, they really do not support the participation of women. Some do not even have the quota system that we have in Zimbabwe. So I think there's really a challenge in enhancing women's political participation.
And how would you describe the situation in Zimbabwe?
In terms of women's participation?
Yes.
Given the fact that we do have a quota system, that really does help in increasing the number of women in politics. But also, we also have to look at other factors, like the environment, the political environment itself. It's a very aggressive political environment. And very intimidating as well.
Tinashe Bridget Mutsonziwa is a Mandela Washington Fellow and a gender consultant working with the African Union Commission in Ethiopia, Addis Ababa. She was speaking on the line with reporter Ntungamili Nkomo from Ethiopia. A Coming up, it's that time once again when two Zimbabwean soccer giants clash in an epic battle. Will it be Highlanders or Dynamos? Stay tuned. But first, a look at regional and international news. Nelson Mandela's estate is finally being settled nearly 3 years after his death, as his executors in Johannesburg handed out inheritance checks today. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, D.C.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Following Tunisia's extraordinary democratic transition, the United States remains committed to helping the Tunisian people expand their economy so the entire country can prosper. Last November, Secretary of State John Kerry launched the United States-Tunisia Joint Economic Commission, a mechanism to support Tunisia's economic reform priorities and encourage private sector ties that would benefit both countries. Speaking at the Commission's first meeting on May 6th, Undersecretary for Economic Growth, Energy and the Environment, Catherine Novelli, the Commission's co-chair, said that the group is concentrating on three areas: finding new opportunities in the agriculture and food sector, strengthening small and medium-sized enterprises, and growing the information and communications technology sector. Thus, the United States will help Tunisian farmers and food producers find U.S. partners that increase bilateral trade opportunities. We will also provide targeted training and technical support to facilitate high-potential exports. Small and medium-sized enterprises are the lifeblood of economic growth in Tunisia, comprising over 80% of Tunisia's economy. Yet Tunisian entrepreneurs face a complex process for registering a business. Many lack access to credit. These are systematic barriers to economic growth and job creation. We will therefore work with our partners to simplify the process for starting a business. And finally, the United States will help the government of Tunisia to reach its goal of connecting every Tunisian school to the Internet by 2017 and all Tunisians by 2020. The Joint Economic Commission is about building Tunisian partnerships with U.S. firms and finding tangible ways to unlock the potential that already exists in the Tunisian economy, said Undersecretary Novelli. We have a tremendous opportunity to expand our economic relationship and bring our countries closer together, creating jobs in Tunisia and the United States.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And now we hand you over to Chiwoniso Jani in the Youth Show, Time to Engage.
Hello, Zimbabwe. This is Chiwoniso Jani, your host on Time to Engage. We have a wonderful woman, Wayne Musabayana. She is the Deputy Head of Communication and Information at the African Union. And today she'll be talking to us about the development processes of Ebola and how the youth can get involved. Hello, Wayne.
Hello, Chiwoniso. Thank you for having me on your program.
Thank you for being with us. Give us an overview of Ebola processes right now.
We had, as you might be aware, a total of 855 health workers sent into the three affected countries. And most of these people were young people. They did a lot of work. They were humanitarian officers, they were communication officers, nurses, doctors, public health officers. So this is one way that young people really played an integral role as responders to the Ebola epidemic, became involved in reporting suspected cases to authorities, and in this way became case finders, which helped really quite a lot, would go out and report on cases for intervention. Young people were very active as awareness raisers. You might be aware that one of the things that was killing people was really the stigma attached to Ebola, but also the lack of information. And we found that young people came to the fore to try and raise awareness about the causes of Ebola. When you go to Zimbabwe right now, the first thing that happens to you as you enter at the airport is that you are screened to check your vital signs. This is still a precautionary measure to ensure that we do not get cases of Ebola coming into the country. In our intervention in the Ebola epidemic, we also had a Zimbabwean medical doctor who was involved. And happily, he is now also part of the Africa CDC. So in that sense, we as a country are playing our role in ensuring that the health of Africans is safeguarded.
We know that there are plans right now to establish an Africa Centers for Disease Control and Prevention. And how is that right now?
What has happened so far is that the heads of state agreed to form this Africa Centers for Disease Control and Prevention. The role of the Africa CDC really would be primarily to address the priority public health concerns in Africa. And the way that they will do this is firstly through intervention, but also where needed through detection and response. The Africa CDC will serve as a platform for the member states of the African Union to share their knowledge.
Any last words you'd like to tell the youth of Zimbabwe?
Yes. The youth of Zimbabwe should also actively come to the table and claim their stake and their rights within those continental processes so that we can begin to see more and more of them becoming health professionals, people engaged in the dissemination of information, and so on.
Thank you for being with us, Ms. Wayne.
Thank you so much, Chionesa.
And that was Wayne Musabayana. I am Chionesa Johnny on Time to Engage.
And in sports news, the stage is set for football's epic battle for Zimbabwe Part 1. Reporter Michael Cariati gives us the story.
The game which football fans have been waiting for between the two biggest clubs in the country, Dynamos and Highlanders, has arrived. And tomorrow, Rufaro Stadium should be full to the brim. This is a game which is ranked among the best in African football, and former Dynamos goalkeeper Ernest Chirambadare cannot wait to witness such a game which he says produces that lovely feeling for the game of football.
Always a pressure game, and I know it's still the same. Most of my best games I played in Baba Fields. I would understand what they would be saying, you know, they would be cursing me during the game, but they would end up the game saying, ah, we're not showing me low, we're blind, you know, that kind of, you know, that was the feeling that was there, and it was a loving feeling,
What is making this tie even more interesting is the fact that the two teams are going into the match with the different backgrounds. Bosso are in third place on the Castle Lager Premier Soccer League log, while Dynamos are way down the pecking order in an unfamiliar 12th position. Highlanders have not beaten Dynamos in a league game since 2006, but the Glamour Boys have so far not been themselves, and club treasurer Webster Marechera admits this year could be different.
We've played Highlanders for quite some time now, and they haven't beaten us since 2006. But this game in time, it will be a mammoth task for us.
On their part, Highlanders have been turning on the style with the likes of Knox Mtizwa, Bruce Kangwa, Simon Munawa, Ralph Matema, and Honest Moyo putting up brilliant shows. And football fan Munashe Msavengana thinks this is the time for the Blauwe Giants to celebrate. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Cariati.
Thanks, Michael. And this evening, we are featuring an upcoming musician.
Abigail Mwembe is an upcoming artist from Bulawayo, Zimbabwe. I'm 32 years old. I'm single. I'm a gospel artist.
How many songs have you recorded so far?
This one is my third album. The two albums that I did, they never saw the light of the day. This one is my third album and my first DVD.
Why didn't the first two albums see the light of day?
I think it was because of obvious reasons. There's so many things that happen when you're trying to penetrate into this music industry. I remember when I recorded my first album, it was in Ndebele. Then the studio that I was using then, they told me that the songs that you've recorded, we cannot market them because this language is not marketable. Hey, so I decided to redo the same album, change everything to Shona. Even after doing that, the album was never marketed still. So it was just, you know, one of those things. Then I had to do another one after that one that flopped, and the story was still the same. Until I decided, okay, let me just do my own thing and not rely on these recording studios that will be, keep telling you stories.
We have thousands of songs in Ndebele, and some of them have actually been very successful. But why would you believe that?
I think the system that was there then, you know, I think there was sometime in 2005, thereabouts, which the recording company will be sponsoring like everything. All you have to do is to sign a 5-year contract and yeah, that's it. So because of that, you'll be like on a vulnerable side. You can't voice, you can't question because you want to be recorded by this big company. So I think that's what happened then. That you just believe everything they say. They'll tell you, look at so-and-so, look at so-and-so. It's either you play Sungura or you sing in Shona. So that's, you know, that kind of a thing.
Now, this forthcoming album, what language do you use?
On this album, I've got, I think it's 4 languages. I've got mainly my mother language, Tonga. I've got Ndebele songs in the album. I've got Shona songs as well in the album. And like I said, it was then. Now things have changed. People accept good music. Then you'll be told your music, it's not going to sell. You'll be knowing that this music is good. But still they'll tell you that it's not going to sell because of their reasons. It's different now. People are accepting good music. As long as you work hard, produce something that is worth listening, whether it's in Shona or in Nambia or in Dombe, people will still appreciate.
We're crossing over to Harare. Yeah. My Harare is Muriko Eroko. Muriko Eroko.
Now, tell us a little more about your forthcoming album, the name, and some of the tracks in that album.
Okay, the name of my album is Basking in His Glory. It's got 13 tracks. There's Your Alpha and Omega as the first song. Amuzegulileza, second song. And there's Etwana song as well, Jeso Uyenda. There's Tataleza. There's Masim Tumisenu Jehovah. There's Just One Itanda. Yeah. The first session is a praise session, then a worship session.
Sounds interesting. Anyway, yeah. What's your parting word to your followers? How can they keep track of what's going on, and when should they expect your music to hit the streets?
Okay, for now, those who want to contact me, I'm there on Facebook, Abigail Mwembe, and my WhatsApp number is 263-777-613-781. So yeah, any questions or any suggestions, you are free to contact me.
Okay, thank you so much. Unfortunately, time is not on our side. And now, as a parting shot, can you just give us a few lines of your upcoming hit, Tataleza?
Okay. Well, I'm going to sing. I just love the chorus, the Tataleza chorus.
Yeah, go for it.
Tataleza silu sialo. Tataleza silu sialo.
Tataleza silu sialo.
Thank you very much.
Thank you so much. What a lovely voice you have.
Thank you so very much. Thank you.
That was Abigail Mwembe there. And remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our host will be talking about the planned MDCT public protest tomorrow. What do you think about the protest? If you want to join in, call us at 202-619-2077. The name is Chris Gande. I'm leaving you in the capable hands of Ntungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.
Siyabonga Chris lichonanjani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Silele kanzima ke sibili njalo abantu bayakuthakazelela ke ukuthi ke kuyintshukuntu yokuthi baze khombisa umgaba ukuthi hayi usehlulekile ukuthi ababuze ngendlela eqondileyo.
Ibandla le-MDCT lizatshengisela kusasa kobulawayo lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Ababeyizisebenzi zenkampani ye-Ingwebu Breweries sebelamaviki ayisikhombisa belala egcekeni lezimota betshengisela phezu kokungaholiswa. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uVictor Mutale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni kaZulu. Ababeyizisebenzi zenkampani epheka utshwala e-Ingwebu Breweries sebelamaviki ayisikhombisa belala egcekeni lezimota elenkampani le. Ababeyisebenzela njengendlela yokutshengisela ukukhonana kwabo ngokungatholi imali zabo zokuthiya umsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi ezamiswa umsebenzi e-Ingwebu Breweries, uMnumzana Bekezela Mhlanga, uthi sekwehlule ukukhulumisana lomqhathi sebeza kuyaphanyeka udaba lwabo edale lezisebenzi.
Uproblem sesicela ukuthi ubaba umphoko as-address because uba umeya le-council le-management khaya bona bonke bazwanana enkulumeni zabo. Sesile 6 weeks sisegangeni. Singatholi impendulo asitholi umuntu osiadresayo plus ipensheni yethu imali yepensheni yethu kabasiningi njalo bese sidecide ukuthi indaba yethu ihambe e-labour court njengokudirective yavela kuminister of labour uMfumiri.
Uthi unkosikazi Nonhlanhla Mkandla yena uthi lokhe wamiswayo umsebenzi kakaze athole lutho njalo wathenjiswa ukuphiwa inkulungwane ezintathu zamadola i-$3,000 ngesilungu efana labasebenza iminyaka edlula eyakhe.
Yethu nasilapha eNgwebu sidinga imali yethu ngoba sihambe saya elafu sesihamba indawo zonke sizama ukuthola uncedo ukuthi sizuze imali zethu ezasale ekhampanini kodwa ke asitholi lutho ngoba ilafu iyasitshela ukuthi kungkhona buzana umqatshi wenu. Umqatshi laye asitshela ukuthi hambane elafu ngangihambisa imali kodwa kukhanya bona ngokwabo kabahambanga vele kabahambisanga imali. Silapha nje sidemonstrate ukuthi sifuna ilungelo lethu sidinga imali yethu eyasale ekhampanini. Baningi abantu abalapha kuzwisa ubuhlungu ngoba kasikwanisi sikhona ukuthi senze noma yini sibhadale irenti silabantwana abafundayo lathi kunje siyakufisa ukuthi ngasi ngabantu abathola kumbe izindlu kodwa kasisoze sikwanise ukuthi sithole lutho.
Unkosazana Nobuhle Nkomo yena ubekhala ngebonasi kunye leholo lakhe njalo wamiswa umsebenzi ngendlela ezingaqondakaliyo.
Mina issue engihamba ngayo issue ye bonus ama overtime lama back pay and I was unfairly dismissed.
Unkosikazi Lucy Masuku laye ugcizelele amazwi kaNkosikazi Nkomo.
Imali yami ngifuna mina nge-back pay zama bonuses abakasinikanga wona sesiphuma. Plus ipension yethu yokumele uthale uba isigcinile kathesi njengoba sisasebenzi kodwa lokho bekakasiniki abasitsheli nokuthi uhamba njani.
Abafelokazi abaningi labo bayakhala ngokungatholi okungokwabo kwinkampani le eye Ingwebu Breweries bethi lokhe omkabo babhubhayo abakaze bathole usizo lwemali zabomkabo. Unkosikazi Sipho Sibanda uthi umkakhe uMuyi uShadrack Sibanda lokhe watshonayo kakaze athole imali njalo uphila nzima lemuli.
Mina kungikhathaza ukuthi ubaba wabhubha kule 3.5 wabhubha ngaye ngihambe emsebenzini siyadinga imali zikababa, imali kababa yahle yavalwa nanamhlanje abantwana kabadli ukuthi abayile esikolo. Yikho kungikhathaza la marenti engihlela ukubhadala indlu ukuthi ngiyabhadala nganezikole bezigcwele.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda walile ukukhuluma ngendaba yezisebenzi eze Ingwebu Breweries esezile nyanga ezimbalwa zingaholi kunye lababeyizisebenzi zakhona ethi basamelele impumela yophenyo olwenziwa nguhulumende kumaviki ambalwa adlule. Ababeyizisebenzi ze-Ingwebu Breweries batshele iStudio 7 ukuba bazalala egcekeni lezimota leli indinyeko zabo zize zilunyisiswe ngoba kumgceke ukuba abakhokheli benkampani kunye lekhansili balobuqili ababenza ngemali zabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ibandla leMDCT lizatshengisela kobulawayo kusasa lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe lezanu PF. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai yena obengezwa kuhle eselatshwa kwele South Africa ubikwa esesizwa ngcono njalo ukhangelelwe ukuba khona emkhosini lo. Sixoxele umnumzana Bednico Bebe umqoqo wenhlelo zaleli bandla.
Okwakuqala kufanele ube kwazi blackfedis ukuthi i-Section 59 ye-constitution yelizwe leZimbabwe ikhona. Nxa sibona ukuthi uhulumende kasibusi kuhle sile mvumo yokuthi-ke siqoqane singene ezitaladeni sitshengisele ukuthi hhayi uhulumende kawusibusi kuhle sifisa ukuthi ngawusibusa kuhle. So yisho yiyo injongo ye-demonstration yethu esinayo mhlaka 28 May. Sifuna ukutshela ke uhulumende okhokhelwa ngumgaba ukuthi hayi usuwehlulekile iminyaka engu-36 isikhombise sobala ukuthi a-a lokhu okufanele ukwenze sokukwehlule sokufanele ukuthi uchiyeke amatomi phansi uchiyele abanye abangenza impilo zabantwana bezimbabwe ezengcono. Sesilungiseleleke mbona engani-ke hayi kubizwa osabelayo mhla ka 28 May 2016 kobulawayo. Sesilungiselele kanzima ke sibili njalo abantu bayakuthakazelela ke ukuthi ke kuyintshukuntshu yokuthi bazekhombisa umgaba ukuthi hayi usehlulekile ukuthi ababuse ngendlela eqondileyo. Size sake emthethwandaba sisiyazama ukuthi siphikisane ke lamapholisa enze into engekho emthethweni ngoba ungakhohlwa ukuthi iphosa yona ngwayo engumthetho uyesetshenziswa ngamapholisa ukuthi balele abantu imihlangano. Kayila ayibaniki imvumo ukuthi amapholisa alele abantu imihlangano kodwa babanika imvumo yokuthi bona batshelwe kuphela ukuthi hayi sizakwenza into ezibabuye kuphela bazegcina ukuthula hatshi ukuthi basebesithi kona bayavuma bebayala. Yikho-ke umthethwandaba usinikile-ke imvumo yokuthi hayi qhubekelani phambili ngoba akula mthetho eliwephulileyo-ke.
Umnumzana Bednico Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 ekobulawayo.
umsakazo wakho we-Studio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Uphenyo olwenziwe luhlangothi lwezimstats kwezempila kahle luveza ukuthi lanxaso kulobubelo kulolugatsha kusakunengo okumele kwenziwe ukuthuthukisa ezempila kahle. Kubika uMavis Gama.
Abakhokele ekuqhutshweni kwalolu phenyo abohlangothi lweZimbabwe Central Statistics Agency Zimstats bathi lwenziwe nyakenye kusukela ngohlangula kusiyafika ngompalakazi ngenjongo yokuhlolisisa isimo sempila kahle elizweni. Omunye wabaphatheke kulolu phenyo umnumzana Maqhawe Ndlovu oweZimstats uthi enye njalo inhloso ngeyokuphathisa ukubona kuba zisebenza njani inhlelo zempila kahle ikakhulu kwezokusabalala kwegciwane lengculaza.
So esikubonayo ukuthi ke abantu abaningi eZimbabwe abafika ku 95% bayakwazi ukuthi nxa befuna ukuyahlolelwa igciwane le-HIV baye kuziphi izindawo. Bekwazi benjalo ukuthi baye kuziphi izindawo sibona kulokutshintsha kumbe kuloba lobungcono ebantwini abahambayo ukuyathestwa abaphiwe ama-results.
Wathi uNdlovu lanxa ulwazi kwezegciwane selusabalele kuZulu weZimbabwe sisesekhona isidingo sokube lokhe befundiswa abesilisa phezu kwengozi yokuya emacansini labesifazane abaningi.
Sibona ukuthi abantu besilisa abalala labantu abaningi ngokuphindwe kathathu kulabantu besifazane empilweni yabo. Okutsho ukuthi ulwazi luyafika, ukufundiswa kuyafika ngoba impumelelo iyatshengisa ukuthi abesilisa bayakwazi ukuthi HIV ithelelwana njani, ivikelwa njani, kutestwa ngaphi, abanye bayahamba beyetest. Kodwa lokhu akukajintshi indlela esizibona ngayo sikhangele nje amasiko ethu ukuthi hayi indoda kumele kumbe ibe yinkunzi kumbe njalo, ngani kulokhu kusasekhona akukayehli.
Linhlolisiso iveze ukuba kusamela uZulu afundiswe ukuba ukuhlukuluzana kwabatheteneyo kuyingozi lanxa inani lehlile nxa uqathaniswa lelenhlolisiso ka-2010. Wengezethi lanxa selehlile kancane inani labalahlekelwa impilo ngesikhathi bezithwele bebeletha lalapho besanda kubeletha lokho eliphezulu inani nxa liqathaniswa lelakwamanye amazwe.
Uhulumende ukhathazeke kakhulu ngabo mama abakuleso simo sokuzithwala abaphakathi kokubeletha labasanda kubeletha abalenyanga eyodwa phosi yokubeletha, ngoba isikhathi sona leso yisikhathi sokuthi into ezingabahlupha ezingababulala ziningi ngaleso sikhathi. So uhulumende uzama ukukhuthaza abantu ukuthi ma usuzithwele lapho ufuna ukuyabeletha lalapho usanda ukubeletha ube usihambe esibhedlela ube sesibhedlela ukwenza ukuthi uthole usizo lonke oludingayo.
Le inhlolisiso yesithupha okwenziwa eZimbabwe igxile kakhulu kwabesifazane labantwana selokhu ilizwe laqala ukuphatheka kwezokwenza inhlolisiso zalolu hlobo. Khona izokwethulwa okusemthethweni ngenyanga kaMfumfu kuwona lo mnyaka impumela yalinhlolisiso ekhangelelwe ukuphathisa inhlangothi ezehlukeneyo zempilo ogoqela uhulumende ekuhleleni inhlelo zazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhulumende weLebotswana sexwayise abalimi bakulelo lizwe ukuthi bengahlukuluzi izisebenzi zemaplazini njalo baziholise imali ehambelana laleyo esemthethweni athi ephansi. Kulenani eliphezulu lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini eBotswana njalo libikwa lingaphathwa kuhle. Kubika uMartin Ngwenya.
umphathi ntambo ubona ngezisebenzi eBotswana umnumzana Edwin Batho utshele abalimi ukuthi kumele abalandele imithetho ohlawuleni kanye lokuphatheni isebenzi emaplazini. Iningi leZimbabwe lisithola siswele imisebenzi emadolobheni liphephela amaplazini, kodwa isiphatho ngabaqhatshi kanye leholo kubikwa kungakuhle. UBatho uthole umbiko ovele ukomiti edalele ephalamende ekade ikhanyela izikhalazo zezisebenzi emaplazini obeka amaningi mpulazi umlando ukuphatha isebenzi ngesihluku esethusayo kanye lokungasikholisi imali ebenza benelise ukunakekela imuli kwezinye isikhathi zingaholiswa. UBatho uthi kuqakathekile ukuthi abaqhatshi labamanini pulazi belandele umthetho bengahlukumeza abelusi kanye lezinye izisebenzi emapulazini ekakhulu bekhangele ukuthi badabuka ngaphi. Udaba olubuhlungu olubuya masinya engqondweni ngolukamnumzana Gift Ncube wadutshulwa ngesikhathi ezama ukufuna iholo lakhe ngemva kokwemba ensimini. UNcube usanda kulahlekelwa ludaba lolu mthethwandaba waphezulu lapho umqhatshi wakhe atholakale ngelacala. Le yimpilo yabaningi abeZimbabwe abasemapulazini. Umnumzana Aaron Dube esithi kwesinye isikhathi bahlala inyanga lezinyanga bengatholi iholo.
Njengabantu abasebenzela emapulazini kungazathi kunzima kithi lapha abantu beZimbabwe. Uyakwazi ukuhlala isikhathi eside nje ungaholi, umsebenzi wangikhona omningi, ngihlala inyanga ezimbili ezintathu ungatholanga ngisho senti.
Kodwa ngemva kwesithembiso sikahulumende ukuthi kumele kube hlawule imali esemthethweni, umnumzana Mathiseli Sibanda uthi kuyathembisa.
Ngaba linyathelo elihle ukuthi uhulumende athi uintroducer ama minimum wages ukuthi abantu bengancindezelwa kuma industry ahlukene wangaba njenge emaplazini abasebenza emaplazini ezindlini la ku construction, ngoba sithola kwezindawo ngathola ukuthi abanye bangathola imali ezingaba ngange 100 pula ezizimali ezincane kakhulu ezingeke zibasize.
UNkosazana Sitheni Ndlovu uthi isimo sabeZimbabwe basemapulazini eBotswana sidalwa ukuthi basithola bedubekile bengekhethi umsebenzi.
Ama-wages abosisi labafowethu abasebenza emapulazini aphansi ngenxa ye-desperation, bathatha noma yiwuphi umsebenzi ngemali ephansi.
Kubikwa abanye abaqhatshi behlawula izisebenzi ikhulu lamapula kuphela, kodwa uhulumende esithi ulutshwana bangawuthola kumele kube amakhulu ayisithupha. UBatho uthi uhulumende ozabona ukuthi lokhu kuyalandelwa, ecebisa izisebenzi ukuthi zibike kugatsha lwakhe lapho kungalandelwa umthetho. Kwezinye izigaba izisebenzi zibikwa ziphiwa ukudla kanye lokudakayo njengenhlawulo. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7, sabona kule Botswana.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship uTinashe Basa uthi ukhangelele ukufunda okunengi kulolu hlelo. UBasa ngomkhokheli wenhlanganiso esebenza lentandane kobulawayo ethiwa iZim Kids. Abasakhulayo laba baza eMelika ngenyanga elandelayo ukuze qhuba izifundo zobukhokhelo kwenyanga eyodwa lengxenye emakolishini achiyeneyo. Njalo uTinashe uzabe sekolishini le-Appalachian State University edolobheni le-North Carolina. Uthi uyajabula kakhulu ngaleli thuba.
Ithuba leli liyangithabisa kakhulu ngoba ngikhangela ukuthi ngendlela engakhona ngayo nalapho esengikhona kathesi kuyatshengisela ukuthi ngiyaphumelela empilweni.
Ungasitshela ngempilo yakho, wakhula njani?
Ngakhula lokhana kokudubeka ukuthi sasithwala nzima sibili ukuze sithole imali yesikolo, because ngangifisa ukuthi ngakhula ngibe ngumuntu lowana ozabe esebenza labantwana ebancedisa, ngidonate as much as I can. Kodwa konke khonokho akusakwanisanga, abazali bazelela imali ukuthi ngiqedise ukufunda. So from khonapho ngabe lokhu engifisa sibili ukuthi ngingayenza njani ngempilo ukuthi ke ngincedise abantwana, since ngaba lama experiences wona lawo ukuthi sometimes siyalala singadlanga. So ngangi-understand ukuthi ama-orphans baphila njalo labanye abantwana abadubekayo. So mina ngafuna ukuthi ngibe ngu-ambassador wabantwana bona lawo.
Inhlanganiso yakho isebenza labantwana abanjani?
Inhlanganiso yami isebenza labantwana abazintandane. Some of them are HIV victims, and then labanye nje ukuthi abazali babo babulawa izinto ezishiyeneyo.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship ukhangelele ukuthi lukuncedise njani ekuqhubeni umsebenzi wakho?
Ngicela ukuthi sithi mina ngisebenza labantwana from the age of 3 to 21, sihlangana nama problems njengokuthi amanye amankazana bayazithwala bebancane. So ngihlangana labanye ama youth all over i-Africa. I think singakhona ukuthi sihlale sikhulumisane size ukuthi bona bancedisa njani, badila njani nama-issues anjengona lawo. Then lokunye esiza kufundisa since impilo eyakathesi ikhangelele kuma-youth, ngikhangelele ukuthi ngizahamba ngiyefunda okunye okuningi about leadership, then kuzathuthukisa ilizwe.
Umnumzana Tinashe Basa ukhokhela inhlanganiso egcina intandane kobulawayo iZim Kids, njalo ungomunye wabasakhulayo abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka. Live Talk usikhangela ukutshengisela okuqoqwa i-MDCT kusasa kobulawayo isola umbuso kaMugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ilifa likamnumzana Nelson Mandela elezigidi ezintathu zamadola eMelika lize labelwa abemuli yakhe kanye lababemsebenzela lamhlanje kwele South Africa. Uchiele obengumkakhe unkosikazi Graca Machel labantwabakhe ilifa, kodwa oke waba ngumkakhe unkosikazi Winnie Dikizela Mandela katholanga lutho. Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Njengawo wonke amazwe omhlaba eleMelika liyananza amaqhawe afa elwela ukuvikela ilizwe. Lo ngumkhuba wendulo njengalokhu okwathiwo ngumkhokheli weAthens uPericles owathi abafele ilizwe ngamaqhawe ancumekayo kodwa abaphilayo basamele babe ledlozi lobuqhawe. Ngomvulo Nkwenkwezi 30 ngelanga lamaqhawe, izizalwane zeleMelika zizabuthana zikhumbule amaqhawe, njalo lesikhathi sokuthula abantu bekhumbula amaqhawe sizakwenziwa. Emathuneni amaqhawe impawu zelizwe amaflag azaphapha lemuli zabafelwayo zizakuma zikhumbula. Leli langa likhumbuza isikwelede sokubhadala labo abasifelayo. Abaningi bafa besangobontanga bevikela okumelwe isizwe. Inkulungwane zafa zifuna ukukhulula abakwamanye amazwe eningizimu ye-Africa, e-Europe, Pacific, Asia, le-Middle East. Ilanga le-Memorial Day kalinanzi impi eyodwa kodwa lithinta ubuqhawe belizwe lonke kuyisikhumbuzo segazi elachithekayo lokuthi lokhu akwenzakalanga kungela sizathu.
Lawo mazwi aveza imbono kahulumende weMelika. So kuyisikhathi sokukhulula amabhathi. Kuhlelo lweWoza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uVictor Mutale odabuka eSiyabuwa eBinga. Kubika uJoseph Njanji.
UVictor Mutale ngumculi oleminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa ohamba leqembu leThe Sound of Victory. Lo mculi ufunde imfundo yakhe eprimary yesikolo seBinga, kwathi imfundo yakhe yesekendari uyenzele wange kanye laseVictoria Falls.
U
eqale zomculo ngomnyaka ka-2014 esehlala edolobheni lakoBulawayo lapho ahle wakhupha khona idlalade lakhe lakuqala.
I-first album ngayikhipha ngomnyaka ka-2014 wawuthiwa Ndawuthamba Jazz, ilama-tracks angu-5. Wawusebenzisa le i-second track engayikhipha ngo-2016 last year, ilama-tracks angu-11.
Jesus love na hallelujah, Jesus love na hallelujah, Jesus love na hallelujah, Jesus love na hallelujah, Jesus
love na hallelujah. Idlala lithiwa Lwendundu Lamfu, ulincindezele esebenza lo Joe Masebo owe House of Rising Sound. Lile ngoma ezilichumi lanye ezibalisa yona okubizwa ngayo idlalade ethiwa Lwendundu Lamfu, ethiwa Tenda, ethi Ngalusekelele, ethi Zimunu, ethiwa His Name is Jesus, ethiwa Jesu Ulavuna, ethi Munditambule, ethiwa Hazwinei, ethi Ben Hadad, kanye lethiwa The Trumpet. Umutale nabanye bakhe basebenzise indimi ezijineyo ekuculeni ingoma ezitholakala kudlalade labo, njalo uthi lokhu kudale ukuba lithakazelelwe ngabantu abaningi.
Abantu bayalithanda kakhulu, bayambukela kakhulu ngendlela elihlasele ngayo isound konke eplazini, endlela yokuthi sahlabela ngama-language ahlukeneyo. So abantu bayithandela khona ukuya
amalunga eqembu le The Sound of Victory ngabalisa uSimon Chitima, uMary Maranatha Mudimba kanye loJewett Munsaka. Nanti-ke iqembu le The Sound of Victory liphuma enkundleni yengoma ethiwa Lwendundu Lamfu okuyiwa okubizwa ngayo idlalade. Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Friday ya so lo fike emaphethelweni uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa singake ehlukani isihlobo zami isikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDCT lizatshengisela kobulawayo kusasa lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Ababesebenzela inkampani ye-Ingwebu Breweries baqhubeka betshengisela phezu kokungaholiswa izimali zabo zempentsheni. Hayi-ke kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lebelo busuku obuhle. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.